very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 20th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by families at Manzowu Farm in Mazowe following the allocation of the farm to First Lady Grace Mugabe and the forced evictions of the families. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olwesine elwabo mama. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ntebele and VOA Studio 7, as we are now live streaming on those platforms. Join the conversation right now.
As you know, we're also on the internet and you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and don't forget www.voandebele.com. You can join us right now.
Kungorara pano pati girepo pano patakamira ipo panapa ndo petinorara nevazukuru tinotongotiwo kana taningirika tikaenda musango tondotsvaga derere tikawana waita nyasha wotipawo mubovora ndo zvinhu zvetiri kuraramawo nazvo.
Dambudziko ratinoona rikusangana nevanhu vakadzingwa mumisha yavo nderekuti vanotarisana nezvirwere zvakaita semalaria, zvirwere zvakaita senyumonia inonzi mabayo, zvinokonzerwa izvo nekuexposwa kumaelements epanze zvakaita semosquito nechando.
Izvino mota dzichakwanisa kupinda kuti access munhu akarwara right now kuti atakurwe kutomutakura one tray yekuvaka nezvimiti kutounza kuroad. Road dzacho dzine dziri blocked. Saka tinofamba sei? How we are living in a society isinga isiri inhuman. Saka taichikumbirisawo kuti kana dai paine any other help yatingawana around the world yekuti this exercise it will stop with immediate effect. Otherwise zvaigona kuti batsirawo nemadzimai edu nemhuri.
Kurapwa kwedu kuri kuitwa wanaiwa nokubatwa kuri kuitwa madzimai wanopa muviri havasiri kubatwa sevanhu vemuZimbabwe. Kodzero dzavo hadzisi kunyatsokubatwa sezvazviri. Imwe nguri mwana anozosvika pakuzonowigwa nokuda kwokuti kubatwa chaiko chakatiso kubatwa sevanhu vemuZimbabwe.
Sada tanotira kuti ipindire iite kuti Zimbabwe iteedzere zviri kutaura dare ravo repamusoro reHigh Court zvainenge yataura. Saka SADC tiri kuona kuti haisi kupa puresha paZimbabwe yekuti ngaiteedzere zvakataurwa nedare ravo repamusoro.
Izvi zviri munomu zviri kutyisa, zviri kuvava. Tanzwa nekurohwa kungosanganikwa chete hazvisi kumboita kuto kungomuka chete apamba hapachagarika wakutokwidza mumakomo. Vana havachazivi kuti kana kutoti gumbezi rinofugwa sei. Zvinhu zvirikugara panze, mosquito, mvura chaiyo. Zvinhu zviri muno muZimbabwe handifungi kuti ichiri nyika here ine mutemo kana kuti yango nyika yaGrace. Hongu vakapinda vakataura nesu asi kupinda kwavakaita hatikuzoona zvinongoti vakapinda zvakanyarara mangwana acho. But mangwana acho vakazouya futi vachisimudzira vakutopaza vaane hasha manje. Mapurisa akatopfeka yunifomu. Hapana kungonoraswa. Vamwe vedu kune vakapiwawo vashanu vakapiwa muna 2015 ndo chete vatinototarisa kuti vakapiwa zviri pamutemo. Dambudziko ringagadzirwa chete kana hurumende yeGrace abva pai pakutonga nyika nokuti ndiye yaZimbabwe yacho. Isusu hatichazvi muZimbabwe.
Nezviro kwanga kwakaipa. Nezviro kuseni vakafuma vachipinda mumusha vachipaza matanga emombe. Mombe dzirimo ongopaza, mombe dzaakutobuda dzaakuenda. Vachipaza zvinhu zvakangomisawo zvimastructure kuti tione pekuhanda mvura. Saka iyi kuno kwakaoma. Isusu kurarama kwedu kwatoone njodzi chaiyo nekuti izvozvi kuti kana kuti ufunga kuti unoende epi kwese kwese taisirwa mabhomu gate zvinotamukati zvino haubvumidzwe kuti ndichambobuda ndichamboenda uri kungonzi kana uchida kupinda imomo pinda imomo uko chibage chacho chinyoro unobva washaya kuti ndoita sei zvatiomera isu kurarama kwacho mombe dzakatopinda mumakomo nekuti kuti uti ungawake danga musi umwe chete oisa mombe zuva rakarero hazviti mhuri dzirimo 140-150 magweta azama nekuti kune uya akarohwa uya magweta futi akamira kuti munhu iyeye azobuda pamwe chete nemukadzi wake mutemo kana dare chaiyo riri kumisa asi pagiraundi manje hazvimire kune kubhumugedhi kwaitoendeswa mvura mabhakedzi emvura yekumwa nemagumbezi ekufuga nemotikari dzatisingazive plus zirori chairo rekupurazi kwamudhara chairo raiwo muno mupurazi medu matigere muno mune zuro rinenge richienda kwarakaisa bhumugedhi nevanhu varo handitizive kuti rinenge richinopa chikafu here kana kuti vanenge vachinopa challenge ipi asi ndokwarinenge richienda asi muri mupurazi medu muno.
PJ, we had there different views from people that are actually at Manzoo Farm and also from the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. As you know, today we are actually looking at some of the challenges being faced by displaced families at Manzoo Farm in Mazowe following the allocation of the farm to First Lady Grace Mugabe and the forced evictions of the villagers. What are your views on the issue? PJ.
And that the Zimbabwe Peace Project has also issued a statement welcoming the decision by the Zimbabwe Human Rights Commission to institute investigations in the human rights situation at Manzoo Farm, as mandated by the Constitution. In the statement, the ZPP says it is hopeful that the Commission will discharge its mandate diligently, despite media reports that the Commission is being frustrated by government and the ruling party officials in Mashonaland Central.
Yes, PJ, the statement also went on to say that Section 243 of the Constitution gives the body authority to investigate the conduct of any authority or person where it is alleged that any of the inhuman rights and freedoms set out in the Declaration of Rights has been violated. So this is what's going on at Manzoo right now.
Yeah. So also the statement says the police have continued to demolish homes and relocate villagers despite that court order barring them from doing so. All citizens have the right to equal protection by the law, and police have, however, ignored this and availed themselves to protect the economic interests of a few people, powerful people, at the expense of the powerless, vulnerable villagers in Mazoo.
Yes, PJ, also Pastor Patrick Mugadza, a rights activist, as you know, he was in trouble with the police and was detained and put in prison, actually, visited Manzoo Farm last week and had this to say. Let's take a look at a short video that was shot by one of our reporters at Manzoo Farm.
But things are not well at Arnold Farm. I had to come and witness this and see this on my own. We could not get there to the Arnold Farm because of the security and all that. But I have been to a place where they have been thrown right at the end of Mazowe. And what I've seen is so, so appalling. And as they are telling me to say that this is winter time, and from this day Mazowe, a lot of cold arises from there, and they have got children, but there's no one who is taking heed to all this. This shows that we have got a Jezebel spirit which is operating in the nation of Zimbabwe. And once there is a Jezebel spirit in a nation, then you have lost a mother. And when you have lost a mother, you have lost all hope. But Zimbabwe, I want you to know one thing, that God is in heaven. He is seeing all this thing which is going on, and soon and very soon he is going to come through for us. Zimbabwe, help these people the best way you can. We need blankets for these people so that they can cover themselves, because some of them there, they don't have shelter right now. From where I was, there is no shelter. They are still trying to bring some poles together, but they haven't even put the mud on those poles. So we need to come in and help them. So if you can do that, please even get hold of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights channel. You have there, or you can get hold of me. Look around on Facebook, Patrick Philip Mugatha and do something for these people. May God richly bless you. Amen.
We're hearing there, PJ, from Pastor Patrick Mugatha, who actually visited Manzo Farm earlier on last week. Nasi mchirongwa chedu che madzimai, trukutari sa shuruku sangana ne madzimai variku prazi rinonziro Manzo. Tunoona kuti mudzimai we mtunga miri wenyika, Mai Grace Mugabe, wakapuwa prazi riva chinzi, vaise mukadzavo dzesango ipapo, uyezve kubvira nguva iyo, vanhu variku bviswa ipapo vachinzi vaende kune imwe nzvimbo. Nastaona sangano re Zimbabwe Peace Project richitaura iro kuti riri kukurudzira zviri kufunga kuitwa nerimwe sangano kuti vaende kunoongorora kuti vanhu vari paprize apa vari kushungurudzwa sei. Ndaita interview nevamwe amai varipo pamanzuu ipapo. Let's now take a listen to our second tape on an interview that I had with one lady who is actually at Manzo Farm, who I spoke to earlier on.
Ndinonzi amai Fatima, tiri ku Arnold Farm. Saka pwanyiwa izvozvi tiri panze. Saka mapurisa acho achiri kungoramba achingouya. Apa akambouya achipisa dzimba dzaakanga apwanya. Iko zvinezvi vari kuti tikangokomberedza komberedzawo zvimarata zvedu nezvimaplastic zvezuvara nhasi vauya kuma12 ndobva vapinda vanga vaine mota yavanga vainayo. Vanga vari 7 varume vava. Vabva vapinda vabva vatanga kupwanya pwanya zvimarata zvedu vati ambura maplastic patata takakomberedza kuti tiwane pekuhwanda nevana. Izvozvi tiri panze kutaura kuno kwandokuita tiri panze paground chaipo. Apa izvozvi mvura iri kunaya zvisingaiti. Tiri panguva yakaoma hama dzadiwa.
Muri yenyu mune vana vangani uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Inini first born yangu yekutanga ndiye Fatima ari form 3. Second born yangu inonzi Taona ari grade 5. Kozoti ari grade 4. Anonzi Ana. Kozoti tuma twins twakomana tuviri tu 0 grade. Kozoti kamukandina ako karusvava mumaoko.
Saka pari zvino pane vamakambotaura navo here magweta? Uyezve vari kuti chii?
Takafamba kwese kumagweta tichivaudza zvese izvozvo kuti ndomamirira ari kuita magweta tingoramba tichibatana nawo. Takaenda kukoti pokutanga tikahwina vasati vatombopedza kuputsa asi vakaramba vachingouya. Tikadzokera futi kukoti tikahwina futi nyaya nanhasi vari kungoramba vachingouya vachitishungurudza. Musi unoyo vakauya futi vachipinda vachirova vanhu. Kunotori nemurume ari kuhospital iko zvinezvi kubhindura akarohwa vese nemukadzi wachona. Vakatosiya mwana, mwana wachona umwe akatozorepiwa ndobva atakugwa nemumwe mukomana asi kutozivika manzi mukomana iyeye akamukura ainzi aigara kugomo here mukomana wacho. Titori panguva yakaoma zvokuti vava vakarohwa pamba pavo pakasara tuvana tuviri tudiki tikutongombeyawo vachingotsvagawo chikafu. Izvozvi kana chikafu chaita chokuti tidye pavanouya unogona kuvaunenge waine tuhupu twaunato warasa hauchazivi kana pawatuisa kuserana nzara sefanike mapindiro avaita nhasi kuma12 hatitorina kana chokudya izvozvi nevana. Ndakangoduka pandakaduka pasi kana kuti ndivane chokupa mwana kana mukaka wachona kubuda kwachona mwana ari kutotambudzika.
Panouya vanhu ava vachikushungurudzai vanenge vachiti vatumwanani?
Vangoti ivo kubva kwavanoita kwese vanotaura vachiti tatumwana hamai. Nzvimbo yamuri iyi ndiye hamai saka hamufaniri kunge muri mupi muri imomo. Asi tiri kuvataurira kuti asi chero vari amai vaifanirwa kuve vari kuda nzvimbo ino nekushungurudza kwavari kutiita amai tinozva vachichengeta mherera. Asi ndakazvitarisa ipo panapa ndichitaura vangu vana ndinotori nevana vemuninginawo murume wangu vandi kuchengeta akashaya imwe nherera yavanokwanisa kuti vachengete asi havakwanisi kuti vatore nherera dzakadaro mukati menzvimbo ino. Tiri padhuze nechikoro chavo titori mujinga mechikoro chavo asi havakwanisi kuti vachengete vana vakaita seivavo. Hatizivi kuti nherera dzavari kuchengeta dzakasiyanawo here nedzatinadzo. Isati tiriritira nherera dzedu nemaoko edu tichishanda nemaoko tichiita magadheni tichirima iko zvinezvi vari kutisiyisa kana chikafu. Pari zvino izvozvizvi ndiri panapa inini handina kana chekudya. Apa vari kunditi ndibude ndikuchavatikana kwachona kwavari kunditi ndiinde ndinonosvika ndichidyei. Apa iko zvinezvi taane 20 years tiri munomo. Inini vana vangu vese ava ndakavazvarira vari muno ndomandakavazvarira saka tikushaya kuziva kuti todii nemunhu anonzi amai uyu. Tatambudzika hatizivi kuti ndimai chaivo here vakafanana nevandinoti amai kana kuti tovashedza tichiti chii. Ndashaya kuziva kuti todii tambotsvaga minzi dzokuti titaurirane asi havasi kunzwa minzi dzacho izvozvo. Ndashaya kuti toita sei.
Saka pamira pakadai imi muri kunzi miende kupi?
Kune kwavakanga vaendisa vanhu. Vanhu variko ikoko kunotori nevanhu vanga variko kunonzi kuvhari kuriva along Concession Road. Vakatitakurira zvinhu musi wavakatipanhira tikaenda. Inini ndakaenda ndakano shika pa ground, ndakano shika tichiswa mubani le fojika. Raito pisi wa fojika. Taimzi kana wanivaya wawe ya nefojika, ya wakuna kupisa. Tobuda imomu, kuchinaya. Takaita 3 days, chipoche 3 days, chiri ikoku. Tichisha ya kana chokujika. Vanwariku mzimbo yoyoka yoka, vaitu watikawura wachiti maka pusa sere kwa vanwariku. Muruku tako kwa mchiti muruku endeti. Iko kuno kwa musiko na watu kune vani. Taito ilitoteta hondo ne vani ikoku. Taito zote mzimungu watika wana vani wae mwomu mzimbo mwomu wakuya. Kwa kumanya kuinda kuru uko. Kuruko wakati nataka mbengi takutombo pinda tambu zikore njuzu za etaito ona ikoku. Kutisi tukutiza tuchinda kuruko. Kuruko wakati kuno ona njuzu. Nema kava. Shumisha hile ikoko shaingo chikisa. Zimbo yetu na andifu kuti inzimbo yekuti inzimbo ino kwanifika kuti munu urarame uri.
We had the harrowing tale from Amai Fatima, who is actually at Manzo Farm. Vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo, vari kutiwo vakamboedza kutiza kwavanga kwavanga vaendeswa asi vakasangana sekutaura kwavari kuita nenjuzu nemakarwe. Saka zvimwe zvavari kutaura izvi, PJ Tomboya kwauri.
Yeah. Siyalamukela uhlelo lwethu lalamhlanje, uhlelo asiyihluzene bomama ku Studio 7. A Voice of America, sisakaza singapha eWashington DC. Lamhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labo mama abemuli ekade zihlala eManzo Farm. Eplazini lemanzo elaziwa njalo ngokuthi Arnold Farm. Lena iplazi esalanikwa umongameli Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe. Iko ke ukuthi aqhube ibhizimusi yakhe, usekhipheke, usethumele amapholisa ukuthi akhiphe abantu bakade behlala khona lapho eplazini. Iko ke abantu laba babhekane lodubo olukhulu, ikho kade lokhe bekulandisa lapha ukuthi badibane lodubo olukhulu ngalesi sikhathi somqando kunjenje, umqando suqalisa, ikanti ke sebehlezi egcekeni abasela zindlu, sebexotshiwe ezindlini emizini yabo lapho kade behlezi khona ngamapholisa. Uthumeleke amapholisa abenhlanganiso ebona ngezamalungelo abantu, abona ngokuvimba kodlakela uqondiswe ebantwini. EZimbabwe Peace Project layo yethule umbiko isamukela ngenjabulo isinqumo esithethwe yiZimbabwe Human Rights Commission sokuthi kucutshungulwe udaba lolu olwabantu akade behlala eManzo Farm, ukuze phansi kwesisekelo sombuso bengasuswa lapho abakhona bengakatholelwa indawo yokuthi bathuthele khona. Ikanti ke alaba abakhulumileyo abanye bangkhona bebebuhlungu sibili obethukithile, ikakhulu unkosikazi Fatima esikhulumelaye okhulumelo Mavelas ubethukuthele sithena naye. Kanti vele khona lapho uthi yena ufuna uqhuba ibhizimusi kumbe inhlanganiso egcina intandane, ikanti ke yena ulentandane azigcinayo ezomfowabo kumbe udadewabo owabhubhayo. Layo ufuna ukunakekela intandane zona lezo. Kungani ke unkosikazi Grace Mugabe engafuni ukunakekela le ntandane zona lezo alazo? Ube buhlungu sibili ngempela. Ikanti ke thina kulimi lwesiNdebele asitholanga umuntu wokukhuluma laye okhona ngale ngasemanzo eplazini leManzo, kodwa ke lathi sibambisene labo ebuhlungwini bona labo abadibene labo bokuthi bahlezi egcekeni abaselamizi. Ikanti ke labantwana imuli zonke zona lezo ezingafika ikhulu lamashumi amahlanu 150 ezisuswe emizini yazo. Kulabantwana khona lapho abamele baye esikolo kabasayile esikolo, sokuphazamise abasayi esikolo, abasatholi lokudla emasimini abo, abasafinyelele emasimini, ukudla akade bekuvunile abasakufinyeleli ngoba vele sebethuthisiwe emizini lapho akade bekhona. Ikanti ke khonapha emsakazweni wethu kuma studios ethu sibe lethuba elihle kakhulu lokwethekelelwa yingcwethi yeze science ongosakhulayo owesifazane. Siyakwamukela Sharon.
Siyathaba kwalapha.
Ngulongwe ngumangwenya uSharon Kethiwe Ngwenya. Ngingakhuluma lawe ekuqaliseni komnyaka umnyaka ophelileyo. lapho uze wethekelele eZimbabwe uhamba lesilwane. Hay, kodwa ke okwalamhlanje wathi ngithi ngunike ithuba lokuthi ufake elakho ilizwi ngohlupho lolu olubhekane labesifazane abasemanzo. Ubona njani lolu daba?
Ah, kubuhlungu sebele ukuthi abantu bazihlalele and uhulumende efike kumbe akuso uhulumende nkosikazi uGrace ukuthi efike thathe lapho abahlala khona ngoba yena ufuna ukuyenza i-business. Kubuhlungu ngiyabazwisisa ukuthi kumele ukuthi bebadingela indawo ukuthi behlale khona bengaba-tutis. Hayi, inhliziyo yami yaba
ibabuhlungu. Ikwade ngikutsho ngisithi hayi, kubuhlungu umuntu wonke owesifazane kumbe owesilisa vele yinto ebuhlungu. Ikanti ke sisibe sesibuya lapha ngaseMelika, wena uhlezi lapha eMelika kodwa uzalelwe eZimbabwe. Usuhlala ngaseTexas.
Yeah. Senhlale Dallas, Texas. Lapho kugcwele khona amaZimbabweans. Sikhona sibaningi khona ngale.
Yeah. Umomo omkhathi ume njani khona ngale ngase uyafanana lalapha eWashington DC kumbe ungane yagudumala ukuyidlula la?
Oh, kuyagudumala khathesa. Kuhlala kutshisa eTexas. Kwezinye isikhathi kuzaba lo mqando, kodwa akufanani njengomqando weWashington DC. Yeah.
Abalaleli bethu bazafuna ukuba kwazi ukuthi wena ke wenzani. Sizweke ukuthi ingcwethi yeze science khona ngale, kodwa ke uyethekelele lapha eWashington DC uzokwenzani impela mpela.
Inlande i-conference yabantu abazama ukubona ukuthi singaqalisa njani ama-businesses, ngoba uyakwazi ukuthi nxa sifuna ukunika abantu imisebenzi kumele siqalise ama-business. Ngi-problem ye-America ngiyabona ukuthi la ngi-problem yekhaya ukuthi sifuna ukuthi abantu besebenze benze imali kodwa akula msebenzi. I-problem inkulu ekhaya kodwa la inkulu e-America. So sesibe le 3 days siqala sikhuluma sibone ukuthi singa qalisa njani ukuthi sikhulume labanye, especially ama students laba basesikolo. Angikwazi ukuthi lina lakhulela njani, kodwa ngibone ngathi most of us ukuthi sakhula sitshela ukuthi hambe esikolo uyezuza umsebenzi usebenzele omunye. Kodwa sifuna ukuzama ukutshintsha izingqondo zabantu ukuthi bekwazi ukuthi awumelanga ukuthi usebenzele abanye. Enxenye lawo ungaqalisa yakho i-business, ubone ukuthi wena ungafitha ngaphi ukuthi la uyenza okwakho. Enxenye lawo uzaba le msebenzi ukuthi ulethe imuli yakho lonke lisebenze lonke. Nikho kade sikuyenza ngamalanga lawo engikhona e-DC.
E-Washington DC. Yeah. Wena ke vele umsebenzi wakho ngwani?
Mina umsebenzi wami ngoku-foster entrepreneurship e-University of Texas e-Arlington. So ngiyakhanyela izinto ze-science, ngibona ukuthi ngikuyini esingakuthatha sikuyenze ama-inventions, sikulethe ku-market kumbe siyenze ama-businesses. So la mbona ukuthi singayenza njani i-ecosystem lapho sokugcwele khona ama-businesses.
Sharon, welcome. You sound very interesting, the little that I can understand. But some of our listeners are asking, what is Sharon talking about entrepreneurship? What are you doing in Washington, D.C.? I know the last time I saw you, you were on social media walking with lions in Zimbabwe.
Yes, I was.
But what are you doing in Washington, D.C.?
I'm here for a conference that fosters entrepreneurship, especially with amongst our young people. Most of us were taught to go to school, get a degree, and work for somebody. But we're trying to foster an ecosystem where people have an entrepreneurial mindset, especially in this economy where jobs are not so readily available. There are a lot of opportunities for people to start businesses and do things for themselves and maybe even bring families into the business and create jobs. And that's the best way to create jobs. Instead of waiting for corporations to create jobs, we can create jobs within our communities.
Thank you very much. Sharon Apollo. kutaura kuti vakauya iko kuno kuti vataure kuhiu kuCapitol Hill kunavana President Trump nevamuo vemuno vataure nenyaya dzemabhizimisi kuti kunyange zvavo vari kuita izvozvo muno vachishanda vari kuUniversity of Texas mataura handiti vachidzidzisa vana kuti ungatange sei mabhizimisi kwete kungoenda kuchikoro asi kuti udzidzirewo kuti woita sei bhizimisi. Tinenge taita rombo rakanaka PJ tina amai Fatima vekumanzou. Amai Fatima makadiko?
Tiripo makadiko.
Aiwa tiriko zvedu. Mai Fatima tambokurukura nemi muriko ikoko kumanzou muchitaura kuti mukuru kunaya kwakamira sei pari zvino?
Hakwa kuchinaya zvisingaiti asi iko zvine zviri kutadza kuti yatiika sei kasei zvai.
Saka mai Fatima vanenge vachida kukubatsirai vanoita sei nekuti pane vamwe vari kunyorawo apa patanyora kuti tingabatsire sei vanhu vari kumanzou?
Ndingangoti vanoda kutibatsira tinotoriwo nemanhamba mukandibatawo panhamba iyoyo yandikushandisa iyoyo kana kukudzaiwo kuti tomodini uye mofamba sei
zvii zvamunenge muri kutarisira uye zvee mungati imimi imhuri ngani dziri kuwanikwa dzichisangana nedambudziko iri kumanzou?
Ndingati imimi misha iri munomu tinosvika 143 mafamily tisingaverengi kuti pamusha tiri vangani asi tichiverenga kuti pamusha tiri vangani tinongoti pamusha panogona kuve ne vana vanodarikawo 6 zvichienda mberi tichisanganisira nevabereki.
Saka mataura imi kuti pane zvaitika nhasi mbotsanangurai kune vamwe vasina kukunzwa izvii zvaitika ikoko kumanzou?
Ndingati takapwanyiwa saka mapurisa aya vachiri kungoramba vachipinda asi nyaya dzedu dzakaenda kudare tikadzihwina. Takaenda pokutanga tikahwina tikaenda futi kechi 2 tikadzihwina. Ivo vari kunzi vamire zvavari kuita asi pari zvino havasi kumira zvavari kuita. Ndingangoti patakatopwanyirwa zvaitori nani pane zviripo papikicha iripo nhasi unoyu zvichitaura zvaitika nhasi.
Zvakamira sei zvaitika nhasi mungati chii chaputswa uyezve mhuri dziri papi?
Tanga takangotengawo zvimapurasitiki nobva takomberedza komberedzawo kutiwane pokudii pekugara kubva musi watakaputsirwa nobva taisa zvimahuswa zvimahuswa nobva tangounganidzawo mhuri yedu imomo nezvimagumbezi zvedu. Saka nhasi vapinda ndobva vatora mapurasitiki aya vachidambura vakatora huswa huya vakasiya vapisa zvokuti izvezvi kana kuti ndiwane pokutoti pokuvhara izvezvi titori takatofuga pa zvimagumbezi zvacho zvanayiwa tiri panze panonzi pagiraundi bcause kuti huswa hwacho nahwatsva maplastic vadambura saka magumbezi izvo zvatori manyoro hapana kana chekutombofuga chokuti chinotaridzawo kuti tiwane kuti kungaedzawo kukaita zvakanaka apa moto wacho uri kutonetsa kubata zvisingaiti hatiri panguva ikaoma.
Tiri kunzwa zvekuti pane zvimwe zvirwere zviri kutarisana nevana imomo uyezve nemi muri kugara imomo zvirwere zvipi izvi?
Ndingati flu marariya vana vakuita futi maronda nenyaya yepatigere mudumbu vana vari kurwara izvezvi kangu kanoyama akakahwa nemanyoka asi kwakuti uinde kunorapiwa pokubata chaipo chaipo hapana.
Saka imi munoona kuti pangagadziriswe sei? Pane vari kumbouya here vachikurukura nemi ivo mudzimai wemutungamiri wenyika vakambosvika here ipapo pamanzowa?
Ivo havana kusvika pagiraundi asi vari kutuma vanhu vavo vakutaura manje chokwadi nekuona futi isusu kune motikari dzavo dziri kushandiswa dzekualfa and omega dziri kupinda ende futi vanhu vachona havasi kumbovanza pari zvino pane zvavaiita pakutanga iko zvine zvari kungotaura kuti nzvimbo iyi iri kudiwa naamai ende vari kuti muri kupikisana naamai zvimapepa zvenyu zvamuri kuita zvekukoti uko toda kuona kwamuchasvika. Saka ipapo angu achiti mangwana hakuna chakanaka sekusiya kwavasiya vataura pavabva panapo.
Mataura zvekuti pane mumwe munhu akarohwa vamwe vari muchipatara chimbotsanangura kuti zvakafamba sei?
Vakapinda saizvozvi zvinobva vatanga kuputsa vachipisa zvihuswa zvimwe zvataka takaunganidza ndobva vasvikawo pane mumwe musha ndobva vakupisa ndobva vakunzi asi varume zvamuri kuita izvi Azviti because tine mapepers edu aya. Ndobatambo budisawo mapepers tichidauzama kuti tingaite communication nekuti titaurirane tiwirirane. Asi havana kunzwisisa panguva iyoyo. Vakabva vabata rimwe bepa vakutoda kuridambura. Ndobva vatanga kurova baba veipapo. Mukadzi ndobva akuda kuzama kuti aridzemere kuti vamwe vazvinzwe. Ndobva atanga kuti kurohwa. Saka vakarohwa vakakuvara zvisingaiti vari kuchipatara chebhindura. Vese mukadzi nemurume. Vainonga kana zvimabonza zvepadzimba dzavaipanya vachingorova. Vanhu vane utsinye ivava. Vane utsinye hunotyisa. Kana mwana wavakarova ari grade 4, mwana iyeye wavakarova pamusha ipapo. Murume akakuvara zvisingaiti.
Topoti murambe makabata mai Fatima, ndinoziva zvangu kuti nhare dzenyu pamwe nyaya yegetsi nezvimwe zvakadaro. Rambai makabata, timboenda kuna CPJ vari muno muti nevamwe munyarikano watinaye ambotaurawo kuti ari kuona sei zviri kuitika ikoko PJ.
Woti ngiti ingakai kumangwenya. Kasise yokati kukhulunywa mai Fatima. Mai Fatima lapha ubekhuluma ngenhlupho asebedibane lazo khona ngale ezokuthi abantwana abasayenelisi ukuya esikolo, abantwana abasayenelisi ukuthi bathole usizo lokwelatshwa sokuqhamuke imikhuhlane yesihudo khona ngale kule minye imikhuhlane eyofuba asebedibane lawo, ngoba abantwana bahlezi egcekeni abala lapho abangaya khona, abakho phansi kwendlu kumbe kwe-roof. Ikho-ke sebedibana le mikhuhlane ehlukeneyo kanye lezankathazele zanhluphi ezehlukeneyo. Ikanti-ke mina okungiphathe kakhulu yikuthi abantwana kabasenelisi ukuya esikolo. Vele abantwana abangamantombazana bengenelisi vele ukuya esikolo ngezikhubeko ezehlukeneyo. Nxa kukuthi vele izinto zonke vele zikhululekile, abantu bahlezi kuhle. Lalibona nxa sokusengezelelwe laluhlupho lolo olokuthi sebesuswe emizini yabo. Ulubona lukuludubo olungakanani, olukhulu okungakanani nxa ubhekane lo mntwana oyintombazana.
Ay, education important sibili ukuthi nxa abantu bengasahamba esikolweni bengazuzi education kumbe education is see interrupted ukuthi i-future yabo izaba njani. Ngoba especially abantwana abangamankazana kumele sifunde lathi sibe lama ama skills ukuthi sikwazi ukuthi siza fita njani imuli izimuli zethu nxa sebekhulile kumele bekwazi. So kubuhlungu sibili ukuzwa ukuthi abasoze abasahamba esikolweni. Inhliziyo yami kubuhlungu kuzanjalo.
Ubona sibili usuhlale kakhulu eMelika ukuthi izindebele zangkhona sesisiza ngobunzima. You can actually explain in English what impact does it have on the girl child?
Education is extremely important. It's whether you're going to get a job or start a business. There are certain skills that you will learn in school that are very important. And interrupting the attainment of those skills, it's very painful to hear that this is going on in Zimbabwe. We were once the most literate nation and are still pretty high up there as one of the most literate nations on the continent. So these things that are going on are putting that at risk. And for the children to be able to at some point go on and be able to get good careers and to have the skills to start businesses, this is an interruption of that path. And I'm hoping that something can be done to relieve that.
Mm. Tiri kunzwa po mazwi anobata ari kutaurwa naSisi Sharon Ngwenya vari muno vari kuti aiwa zviri kuitikawo kumanzou izvi zvinozokanganisa mwanasikana nekuti kuenda kuchikoro kwakanaka ndokwaunodzidziswa kuti remangwana ungazoritange sei ungazotanga mabhizimisi ako sei sezvavari kuita iko kuno kuAmerica. Saka vari kuti ivo mwoyo wavo pari zvino uri kurwadza ndaona vaisa musoro padivi vari kunyatsoratidza kushushikana. PJ tinenge tina
yes lomlalelo sekona icingweni ubhekisipho.
Okay, before you take Bekisipo, I think we have Linda Masarira. She says she has to go to Mutari. Let's just take a 2 minutes and then we go to Beki.
Yeah.
Hello, Miss Masarira.
Makadini.
Aiwa, tiri wadi zvedu. Tikukonai muri kunyora pa live feed apa uye zvemapinda pachirongwa mungoti ga 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 semunhu ataura tada kumhanya. Tipewo pfungwa dzenyu nezviri kuitika kumanzo.
Pfungwa dzangu pane zviri kuitika kumanzou ndedzekuti isu vagari vemuno muZimbabwe tinenge takanyanyoregerera the first family. Ikodzero dzeanyone anonzi muZimbabwe kuti awane pekugara. Ikodzero dziri mubumbiro remutemo kuti munhu wese ava nepaanonzi paanogara pasvinu. Everyone has got the right to shelter. Tikada kuongorora nyaya iri kuitika kumanzou iyi. Igreediness neselfishness and just an evil heart moyo wakaipa wa Great Mugabe. And atingarambe takangogara takatarisa munhu mumwe chete achiita zvinhu zvakadaro. Nekuti tikada kutarisa nyaya yacho kwainenge iri kubva nako zviri kunzi ndikuda kuwedzera orphanage yangu kana kuti ndikuda kuita business rangu wazosarudzirei kuitira ipapo pane vanhu vari kugarapo kudhara. Wopiwazve High Court order kuti hazviite zvauri kuda kuita woti aiwa inini ndiri mukadzi waMugabe saka ndinoita zvandinoda. Because isusu vanhu ka ndisu tiri kufanirwa kusenda a clear message to this first family that they don't own Zimbabwe and they don't run Zimbabwe and Zimbabwe is not their own personal property. Asi tiri kutadza kuendesa meseji iyo yakakwana nekuti unonzwa vamwe vaa kutaura kuti ivo vagari vekumanzou vanhu vezanu akakuudza kuti vanhu vezanu ndiani. Why do we label each other? We are all Zimbabweans at the end of the day and everyone has got their right to land. Saka izvozvo zvinondirwadza zvikuru ndokuna makaona kana paFacebook handipedze kana zuva ndisina kuposta nenyaya yekumanzou and ndinogara ndichikurukura navo shure tingavabatsira sei. Pane vhidhiyo ndakaposta last week yavamwe gogo vanga vari kuchema kuti vaakubatwa zvibharo vari kupindwa pavanenge vakarara nevarume vavasingazive. Saka tiri vanhu vakaita sei? We are the civic society organizations. They should be reaching out to these women never na ava kuti vavabatsire. I will tell you the truth is mother, we have tried our best to even try to engage UN. UN ikata tikwanise kuabatsira kana tisati ta approach on a government. My other colleagues was in the community service mazavano vakaenda ku Red Cross zvikanzi izvi zvakaoma tikwanise kuenda kunovabatsira. So who is going to help these people at the end of the day?
Mombobata makadaro. Muzvare Masarira.
That is that enough? Vanhu vari kurwara, vanhu vari kugara panze. And then what is everyone doing? Where is the opposition? Why are they silent about this issue? These are humanitarian issues.
Mombobata makadaro muzvare Masarira. Uye zvese kuziya kwamunoita hatinyanyokurudzira kuti tinyombe amai Grace Mugabe kana mumwewozve tongotaura zvedu tichivaremekedza kunyange pane kusawirirana kuri kuitika pari zvino. Asi batai makadaro PJ, let's take your caller. Batai makadaro muzvare.
Siyakwamukela Bhekisipo.
Ewo mama.
Kunjani ba?
Hayi ngiphilile.
Isibongo ngubani?
Ngubhekisipho Mahlanga.
Mahlanga.
Yeah.
Yeah. Uyaluza udaba olusegudwini.
Yeah, ngiyakuzwa. Ey, ngiyayizwa inkinga yakhona leyenza ekhaya lapho. Ubuhlungu kakhulu futhi mangiyithola ukuthi iyenzwa ngumuntu ongumama. Umuntu ongumama, kahle kahle mina ngiyindoda, at least ngilesibindi sokuthi angingahlala ngaphansi kwesihlahla, don't mind.
Yeah.
But umuntu ongumama, umuntu oyazi ubuhlungu bokuba lengane.
Uhelelo.
Akukwazi ukuthi ingane yakhe idlile oyi-10. Kuzothi athathe ingane labantu abangomama abafake ngaphansi kwezihlahla basuse endaweni yokuhlala. Ucabangani? La akhona njengamanje uhleli yena uhleli right kula electricity everything. What about these people whom she took out from where they've been and put them under the trees? If something happened to one of them, bakhale ngobani?
Uchi lo munyu mama kona lapho.
It's really bad. It's really bad. I don't know, maybe she can revise. Acabangeka ukuthi what I did to these people is wrong if she had destroyed indawo yabo yokuhlala, she must try somewhere very soon abalungisi abaphe indawo ukuthi come and sit here. Because this is devilish. This is totally wrong. I don't even know even abantu abakhona ngapha ekhaya ukuthi bazwa njani uma bebona linto le. Are they just trying to say siyasaba? What can we do? There's something that they can do about it. This is wrong.
Yeah.
This is not acceptable. It's like inhumane. Avela kuvumeka yini into yokuthi umuntu athathwe nje ayefakwe ngaphansi kwesihlahla njengembongolo ahlale ukuthi ahlale lapho uzodlani. What about these ladies, abantwana besikolo, abantwana abangamantombazana? Baphila impilo enjani? Abantwana abancane bazogula ngaphansi kwesihlahla. Abakhe abantwana bahleli right.
Hawu buhlungu sibili mnewethu. Uthi kakwenziweni ke kuthazani.
It's not good. To everybody who has ukuthi lo mqondo, you can talk athi sabona ekunjani twala. I mean, this is very totally wrong. What did you think about it?
Yeah.
You consider a business better than somebody's life.
Yeah.
It's wrong.
Hayi sibongile kakhulu mnewethu Mahlamu.
Yeah, I think abantu basekhaya nje bangacabanga kahle, then they make a plan to say this is not right. It's enough. Lie nje maye sizwa ukuthi abantu they are complaining. I don't know, maybe ulensizwe insimba, I don't even understand it. He's a totally human being, I don't even understand it.
Hayi sibongile kakhulu mnewethu.
A PJ.
But
yeah,
there were some very emotional contributions there coming through, even on the live feed.
So
that
emotional.
We have. Let me just read a few. We have Love More now. Arkutia, vana basa neva now. Panot iwo chete. We have Linda, so I won't read Linda since we have already on live. Talk More, Savia Mangwayana. Thanks, Live Talk. We are seeing you live in Pretoria. And then Talk More also says, Kwisavanu mubanre fojiga shua. And then he says, also call me back. Amaima we rebetani, varkuti namba de zipi. Chakunyo rei papa. Teps ching case. Arkuta rotruku kuonai. Rebecca tema arkuti yowe. Doctor, amai asichi. Kufunzo kwa arkuita. Byron Mushope. Arkuti truku kuonai isuta square bo kunoku. Andi zioti tichire na amai Fatima irene uto zioti nare zikumanzo zuno pera batri neukurumbiza. Tisa titaenda kwa uripiji. Alo, amai Fatima.
Hello.
Ehe, Mai Fatima muripo ere?
Babi?
Muripo ere panare?
Ya, ndiripo.
Ehe, mumbo tiza na nguroma ya taura jee kutikune vanawe chikoro. Saka vanawe chikoro juru kufambasi.
Ingati pataka ato paniwa, chikoro jasati javarwa.
Mm-hmm.
Kubira musuo yomu na matiri. Hapana mwana akazenda kuchikoro. Cinema grade 7, cinema form 4. Vanofanwa kunge vachienda kuchikoro.
Mm-hmm.
Kwa holiday panapo. Asiri parisu na kuna mwana ari kuenda kuchikoro.
Mm-hmm.
Varu.
Saka vana vanoswera vachiitei Mai Fatima?
Mati?
Ndirikuti vana vanoswera vachiitei zvii zvimwe zvamuri kuitawo munharaunda dzenyu idzodzo toona kuti mati vana vachiri kumba?
Pari zvino vana havana zvavanoita kungomuka makuseni kutotsvaga umwe mwana mukuru pamba obotakura vana okwira kugomo ndokwavanonokwera ikoko. Isusu tikimbo tenderera tichiona zvine zvichidi zvichiitika asi vana tinei takatovaviga kumakomo ndokwatinei takatoisa vana.
Mungatimi pari zvino konyaya yechikafu yakamira sei?
Chikafu zvakaoma vadikana, ndidi kunyeperai. Tiri panguva yakaoma, kuwana kudya chaiko chaiko, ukawana wawana kudya chibage chatakarimawo hedu pamwe watokanga maputi. Because kwa kukugaisa takaisirwa mabhumukedhi kwataenda kunogaisa hakuna chibage chacho pari zvino chave chinyoro, hapana kana pokuti unokwanisa kuuya. Panike mvura yakauya iyi yakazonyanya kuzotisa panguva yakaoma, mvura iyoiyi yauya paisa iyi. Because tata kutomboti pamwe tingawanawo zvinoomawo zvibage tikagaisa hupfu, asi tiri panguva yakaoma vabereki. Inonzi nguva yakaoma chaiyo chaiyo kuti tasaya kuziva kuti uri mubereki uri amai unochazwa kuti mwana akatema unomupa chii. Mangwana wapa mwana maputi, masikati wapa mwana maputi, makuseni wapa mwana maputi. Ndozvinhu zvatiri kutokwanisa kuti tiwane panguva ino. Pamwe kuti uwane mvura yacho yekuma mwana arenga ari mugomo, kuti udzika kwachona kwatinochera mvura kumatsimi ndokunenge kuine mapurisa ikoko cheti chitotya zvekutoti tiri panguva yakaoma.
Mombobata makadaro
tinde tinotsvagawo kana kuti hama kana hama dzachona kuti dzipinde hadzisi kukwanisa kuti dzipinde dziri kurambidzi.
Panenge pane vanhu vanotorambidza here kuti hama kana imi mubudo imi muri kubvumidzwa kubuda here muchienda kwamunoda?
Isu hatisi kutobvumidzwa kubuda because pane bridge iripo, ndiyo bridge ratinofamba naro, rinofamba nemunhu wese, rinofamba nemunhu zvese nemota. Ukaona munhu ayambuka rukova mazano gwakazara ndiri kukuzva kuti mazowe iri yakaita overflow. Saka rukova hatisi kufambika pabridge ipapa ndopatopinda napo ndopa vakaisa bhumu.
Aiwa, batai makadaro Mai Fatima. Imbobatai makadaro, pane muteereri ada kutaurawo pamwe, pane mazwi avangataure kukusimbisai. Amai Dhube, muripo here vekuBotswana? Ehe, taurai henyu. Kana muri kuda kutaura naamai Fatima munogona kutaura navo direct, vari ipapa panhare, ndo vari kumanzo. Taurai henyu.
Alright. Aiwa, ndiripo hangu kungokushingisai Mai Fatima kuti vedu weupenyu hwakaoma. Ukaona mai vatirasa kudai zvinezvino zvinorwadza, ndi tiri kunzwa kushushikana kunhu kusingaiti. Mvura iri kunaya, mune vana, munotosha kuti mozvifambisa sei. Tongokumbira kuti kana vakateerera mai shuwa, dzorai mwoyo wenyu shuwa. Dei muchiita henyu kana pachiri moko, hakuna imwe nzvimbowo here zvekuti munokwanisa kana kunotora rimwe famu kunyika yakangozara kudai. Shuwa pano kuti vanhu 20 years shuwa varipo vonzi bvai, mvura ichinaya. Sizini yacho nadai muri muchirimo zviri nani at least. Vana vezvikoro iko zvino vakagara vatadza kuenda kuchikoro. Amai dzorai mwoyo wenyu kana makanditeererawo, ndozvatongokumbirawo.
Aiwa, tinotenda Mai Dhube. PJ, tombodzoka kwauri. Muve nezuva rakanaka. Tombodzoka kwauri, PJ.
Ndisati ndaenderera mberi, rega ndiverenge makomments andiri kuwanawo paFacebook. Ari kuti kubva kuna Tawanda Jairo Cheeseman, hanzi where is this taking place, hanzi kumazowe kumanzou purazi rekunonzi kumanzou kana kuti Arnold Farm. Kunova kwakadzingwa vanhu vachibviswa papurazi iroro richinzi ndera amai. Faith Cutler hanzi ihutsinye hwezanu PF. And Paul Reds Mandinda hanzi saka vanhu ava havambotevedzera kamutemo ka kana pari kunzi pakatoendwa kudare pakaishua ningirikini
an order.
Zoba the best.
Mkuma Zoba ndo vepedu niko pano pa live
talk. As is this truly happening in a Zimbabwe that just celebrated 37 years of independence 2 days ago? Really? Where is SADC, AU or United Nations when there is such a great evidence from the courts? Grace Mugabe, the first lady, has taken the law unto her own hands and not respecting the rule of law. What kind of a monster mother is Grace Mugabe? Shiganzina Faith Kadla, is this the meaning of independence? Joyce Nkalakati, asiwai nai, mwari pindirai. John Maseza, akati, hakuna nebasa rese kuZimbabwe. Wise men chaputsira zvikanzi ndi Grace here ari kuita izvi ehongu. Lameki ko zvikanzi musadaro ingatese tiri maZimbabwe 1. Pakotozotoyo Johani Maseta hanzi zvakaoma mufunge vana veZimbabwe tatambura isu.
PJ, tinenge tine muteereri ndaudzwa pana mukoma Donald Makufa, vanoti ivo vane vabereki vavo I think vari kuArnold Farm ikoko. Mukoma Donald, muripo here panhare?
Ya, ndiripo panhare.
Ehe, mukoma, titsanangurirewo nyaya yenyu mapinda muchirongo.
Nyaya yacho inotobata-bata because ukatarisa pazvakatanga, even vana chaivo vachibva kuchikoro vachienda kuchikoro havana kukwanisa kunyora matesti. Nezvinhu zvaiitika imomo, waingoti marori achipinda iwo mapurisa acho anenge atumwa black boots yotongobata vana ichitongoisa mumarori.
Imi makambogara kuhere mukoma Donald?
Kumanzou ndakagara since 2002 but ndakazokubva muchiya kuSouth Africa muna 2005.
Saka muchiri nehama dziriko here?
Tinadzo hama dziriko, dzimwe dzichitoriko, dzinototiudza zvinhu zvinenge zvichiitika ikoko. Even mapicture chaivo edzimba dzavakapaza, even now mvura iri kunaya zvisingaite ikoko, ichiyeredza vanhu vari panze. wakawaka zvanenge wawaka zvimba zvanenge watowaka towanze mvura ma black boots awo ari kutuma iwo amugabe awo ari kubva anosikopaza kutotaura izvozvo vanhu vatori pane zvanenge achitoona nyenyedzi kutoverenga 1 2 3 4
aiwa tinotenda mukoma Donald muve nezuva rakanaka
chap chap
PJ I think tomboenda kuna Sisi Sharon. You happen to come on a very emotional day because you know what's happening on the ground, but maybe take us back to the hill. So what can Zimbabwe learn from what you're learning from the meetings that you've been having? How can Zimbabwe benefit?
So there is an initiative coming from the government to create startups and to find ways of getting people to come up with ideas, with innovative ideas. These are mostly technology-based startups, but there are other startups that you can create as well. And the ultimate reason for doing this is job creation. And I think Zimbabwe can learn from this because what you're seeing is that, you know, in spite of what your politics is, whether you are for Donald Trump or against Donald Trump, as a nation, they are coming together to make sure that there are jobs that have been created, especially for those who are less fortunate. You're seeing that there's a heart coming with this initiative to create jobs so that people can find ways of feeding themselves. And it's just really painful. I'm listening to the comments. And I feel the pain. I hear the pain from the people who are at the farm, at Arnold Farm. And I cannot even begin to imagine how they're surviving right now. And Zimbabwe can learn from other nations in that you have to have a heart instead of just throwing your people out without thinking of alternative methods for them or alternative ways for them to live. We have to do better as a nation.
Thank you, Tanzwapo. Sharon varikutaurawo kuti aiwa zvimwe zvavari kudzidza iko kuno Zimbabwe inogona kudzidzawo kwazviri vari kubva ivo kuHill, kuCapitol Hill, kune vakuru vakuru vemuno vemacongressmen, masenator, uye zvavari kuti hurumende yavaDonald Trump iri kuda kushanda nehurumende dzakadai seZimbabwe kune avo vari kuita zvetechnology. Nezvemabhizimusi zvedande mutande zvetechnology. Hanzi, kana mune zvamuri kufunga, ino inguva yekuti mukwanise kunge muchiona kuti hamungashande here neAmerica mune mamwe maprojects avari kuita. PJ.
Yeah. Awo, ngazikhulumela. Ukuthi lena unxa ukuthi eZimbabwe njengoba sizizwa izandlubhe lezangkatha ezenzakala ekhaya kodwa ke lapha ngasemelika kwezombusazwe ungabe ungothakazelela umongameli Donald Trump kumbe ungamthakazeleli kodwa ke usebenzela uhulumende walapha usebenzela abantu bonke abamabandla ehlukene kuyini esingakufunda khona lapha.
Ukufunda ukuthi nxa ukhangela iconstitution ye-America iqalisa ngokuthi we the people. And nikho kumele sikufunde uhulumende weZimbabwe ecabanga nge-we the people instead of ukuthi we the first family, we ababa umgabe. To think ukuthi kumele in order for ukuthi Zimbabwe it move forward kumele ukuthi bonke abantu besebenze. Everyone has to be able to fend for themselves. Everyone has to be able to have a good chance at getting a job or starting a business. When you disrupt that, when you disrupt education for the children, they are our future. One of the things that I noticed when I was in Harare last year were these street children. During school hours, they're standing on the streets begging for money. And I wondered, why are they not in school? What is their future? What is their education? And I don't know why they were on the streets, but, you know, for some of them, I could see their mothers on the side of their road. And maybe that's the only way that they can survive. But in this situation, you have our government, essentially, our leaders, essentially, causing this situation where education is being disrupted, where families are being put out in the street. And I wish that we could look at other nations. You know, no, there's no nation that is perfect. there's no nation that is doing everything right, but there's some things that we could learn by thinking, by our leaders thinking, we, the people, instead of me and my pocket.
Some very inspiring words there. Let's take if Linda Masara is still on. Muchiripo ere mzware, Linda. Hello?
And, I am there.
Apa nguva dzedu dzakudyanana. Mungoti muchidimbu ga kuti saka poitwa sei. Asi tisinganyombane na amai Dr. Amai Grace Mugabe. Tinoziya here kuti vari kutadza but gatitaurai kuti poitwa sei.
Zvinokuda kuti zviitwe izvozvi amai ngavateedzere mutemo. Section 56 yebumbiro remutemo wedu inotaura about equality and non-discrimination. We are all equal mukati menyika ino, vagari vekumanzou Arnold Farm deserve a place to stay and deserve a land. Vanhu ivo mapeasant farmers vanotoraramawo nekurima. Hatingati ini ndine zvese ndoti imi michigara imusina kana pekutangira kana pekuraramira. Hazviite. Saka chandotongoti ndikurudzire ndechekuti vanoita nezvemutemo kana ivo mamwe magweta vanomiririra mahuman rights ngavamirire zvakare nyaya iyoyi kuti vanhu havaonekwe kuti vawana pekugara. The Minister of Social Welfare should be coming in because pane vana vari affected. Kune vanhu vari kurwara. Zvinhu zvese zvofanira kuti zvigadziriswe. Kwete kuti zvingopiwa a blind back and a blind eye azviite.
Aiwa, tinotenda mzvare Linda. Tinotenda ne contribution yenyu. Andisi kuziya PJ.
Yeah, kulo mlaleli okhona ecingweni. Unkosazana Mathutu, Victress Mathutu. Siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Ngiyabonga sisi.
Uzawunika umzuzu owodwa nje kuphela. Umavelas lapha usithembise ukuthi sizaba lohlelo olubanzi lapho esizakhangela khona ngehlelo zenu zona lezo ezinjengalona lelo oluqalisileyo lina abesifazane baseZimbabwe yabase South Africa. Wathi nje ngomzuzu owodwa wembili kuyini elikwenzileyo?
Nasivule inhlangano yabomama abaseZimbabwe kodwa behlala lapha eSouth Africa. Ngesizathu sokuthi sibone ukuthi akekho ayikho inhlangano ebameleyo njengabomama abaphandle kwelizwe. So sizama ukuthi omama babe neplatform yokuzi-expressa, lokuexpressa konke iy'mfuno zabo, lokhu abakudingayo, sakhulu emathalentini lapho omama balamathalenti kodwa bazi ukuthi mabe lamathalenti baqonda kuphi. So thina sizaba siyinhlangano esithi umama uma ebuye netalenti lakhe, thina simdirector lapho kumele aqonde khona ukuze italenti lakhe lifezeke namaphupha akhe afezeke.
Yeah. Sesikhangela ke udaba olusegudini oluzwile lolo olukhona lwalabo abe imoli ezisuswe eplazini le Alfa. Uyibona njani Linda?
Yebo.
Yeah, uyibona njani Linda?
Ngakhe yasizwe ngokuqala nje ukuthi umuntu asuse la ahlala khona kuyikuthi uvela uhlala lapho. Noma ungazi ubumtholela indawo noma umtholela indawo urelocate umuntu khona akusinto encane.
Yeah.
Yabona ukuthi umuntu arelocate nje noma ungazi kuthiwa nawe uyathutha namhlanje le ndawo uyahlala khona akuncane pho what more kulo muntu othuthwayo ongazimisela ngokuthutha othuthwa ngoba kuthiwa akathuthe. Ngicabanga ukuthi kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi angazi noma i-human rights kumele ingenelele endabeni ezinjalo ngoba kuyikuhlukumeza amalungelo abantu lokho.
Yeah.
Ilingelo lomuntu lokuhlala lobilungelo lomuntu indlela aphila ngakhona kuyikuhlukumeza vele khona.
Yeah. Hayi imbongile kakhulu sisa kuthinta ecingweni sibe loba lohlelo olubanzi. Siyabonga.
Ngiyabonga ma.
Yeah.
PJ umukuvarisa rigaiti mbonzo kuti amai Fatima muchiripo here panhare. Hello, amai Fatima.
Hello.
Ehe mukuvharisa tichisina hedu nguva dzakawanda mati mimi pane zvamasiya mataurwa nhasi kuti zvichaitika mangwana mati ikoko kumanzu.
Ivo vasiya vataura nhasi kuti mangwana tichauya kuno kumakuseni. Mm-hmm. Pano pangu vasiya vataura kuti handisi kuda kuona paine vanhu nezvinhu. Saka motoona kuti pausiku hwanhasi muchatoona zvokuita. Saka tikaenda kuya pano penyu mangwana makuseni kweni. Tichizoona kuti muripo here paground.
Aiwa, tinotenda amai Fatima. You know, time is not on our side, but we'd like to thank our in-house guest, Sharon Ngwenya, who was here with us, and all the people that were on our program, Ms. Linda Masarira and Auntie PJ.
Kanyelo, nkosazana Victress Matutu, osiphathisileyo isikhathi sivele sesiphelile. Kodwa ke ngithanda ukulibonga lonke eliphathisileyo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah, nsithi asibeke ithuba elifanayo ngivikelezayo ngasikhathi senu.
And our marvelous Mhlanganya, we're also saying thank you to Amai Fatima, who's at Manzo, and everybody at Manzo.